manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo, chivabvu 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka vari kuendedzera kudhavho asi vachanonyorera matachi havana kuonana chinhu kuti hatina mapolisi akanaka. Mitemo yatinoita iri kukanganisa mabhizinesi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vosimuka manheru ano vakananga kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum asi vakawanda vanoti hapana chinobuda. Mitengo yezvinhu yoramba ichita chamuramba muru.
Mushandi ngaapiwe mari yekuAmerica inova iyo iri kuenderana nezviri kuendeka mumarket. Ukatarisa magovernment institutions akutotaura iwo kuti kana uchida passport unobhadhara mari yekuAmerica.
Mitengo yezvinhu yoramba ichita chamuramba mhuru ZCTU ichikurudzira kuti vashandi vabhadharwe nemari dzekuAmerica. Vanhu vashanu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro icho chadzokawo zvine mutsindo kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka manheru ano vakananga kuDavos, Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Schaber avo vari kuenda nemutungamiri wenyika vaudza Studio 7 kuti vachasimuka panhandare yeRobert Gabriel International Airport manheru ano. Mumashoko kuvatori venhau vashava vatiwo mutungamiri wenyika achatora mukana wemusangano uyu kusangana nevatungamiri vedzimwe nyika nevemabhizimisi kuedza kuvakwezva kuti vauye kuZimbabwe. Musangano uyu watanga nhasi uchipera nemusi wechina svondo rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Musangano wanga wakanaka nekuti ndiko kunosangana nemainvestors anouya kutsvaga nyika yekufambidzana navo kuti vaite mari yavo kunyika iyoyo. Tingati investment pachirungu. Saka zvakafana nekuti dzenyika dzinova dzichigona kuattracta mainvestors dzinova dzine mukana wekunoshambadza nyika yadzo kuti mainvestors vauye kuinvesta sekuti kuZimbabwe. Now dambudziko redu seZimbabwe nderekuti hatina chakanaka chekunoudza mainvestors kuDavos.
Ko sei muchidaro?
Nekuti vatungamiri venyika vari kuenda pamwe chete nemakurukota vari kuenda panguva yekuti masvondo apfuura makaona vakavhara mabank, right? Vakati hakuna mari ichatenderera munyika, you cannot land pakati pemabhengi private players anova macompanies nevanhu. Saka izvi zviri kudzokerwa mushure mekunga makore 2 apfuura minister of finance vamutunure vakasuspenda kutovhara chose Zimbabwe Stock Exchange vachiti Old Mutual, PPC neCidco nemamwe macompanies ndo vari kukodzera zvakati iramba mhuru. Vavhara kudaro vakapedza mwedzi yakati vasina kuvhura mashares echiruza value vanachirasikirwa nemari. Vakabuda nerepoti yavasina kutaurira nyika kuti chii chavakaona chachakanganisika. Zvino vadzoka futi zvekare kuvhara futi chii mabhengi. Izvozvo zvekutaura kunoko vakasuspenda ma-third party payment zvichireva kuti kana vatengesa mashares ako mari yapinda broker wako haakwanisi kutransfera munhu wodati abhadhare. Saka kutaura pari zvino stoko market ye Zimbabwe yaruza $3 billion. Mari iyo yaitiye musangano uraisire hurumende. Imari yemainvestors vatoruza $3 billion pavhiki pavhiki chacha. Saka ndiani investor anoya kunyika inoita mahombe iwayo? Saka vari kuendedzwa kuDavos. Asi vachanonyorera matachi havana chaunoya nachekuti hatina mapolicies akanaka. Mitemo yatinoisa iri kukanganisa mabusinesses.
Asi vari kuti kumucheto wemusangano uyu vachasangana nevatungamiri venyika nevamwe vemabhizimisi kuti vavakwezve kuti vauye kuZimbabwe.
Chokwadi chiripo ndechekuti kumusangano kwavari kuenda kune mainvestors ariko ekuti nyika dzakaita sana South Africa nana Zambia nana Botswana vari serious vachanovakwezva vanoenda kuita kwavo. Isu takafanana nemurume anorova mukadzi zuva nezuva ari kuenda pakadzara vasikana kuti uya ndikurove.
Nyanzvi mnyanzvi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Zvichakadaro, World Economic Forum inoti pamusangano wayo wepagore uyu panenge paine vatungamiri venyika nevemabhizimisi nevamwe vanosvika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 kubva kunyika zana. Vamwe vatungamiri vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky uye mutungamiri weGermany Chancellor Olaf Scholz. Vatungamiri venyika vehurumende zana ndivo vari kutarisirwa kumusangano uyu. Vanhu vanga vasiri kuenda kuDavos kwemakore maviri adarika nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Dingindira regore rino rakanangana nekutarisa nhoroondo nekutsvaga nzira itsva munyaya dzezveupfumi kana kuti history at a turning point. Nyaya dziri kutaurwa dzinosanganisirawo yeCOVID-19 uye kurwiswa kweUkraine neRussia. Mitengo yezvinhu iri kutarisirwa kukwira zvesvondo rino mushure mekunge Zimbabwe National Roads Authority kana kuti Zinara yawedzera mutengo wekudarika pamatoll gates nezvikamu 93 kubva muzana kana kuti 73% kutanga mangwana. Mari iyi inobhadharwa nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wedhora remunyika unenge uri paReserve Bank Foreign Currency Auction. Izvi zviri kuuya panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuwedzerwa zvimwe zvinhu zvichishayikwa muzvitoro. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvishayikwe muzvitoro? Tabvunza mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change uye vaimbova gurukota rezvemari Vatenda IBT.
Nyaya vakaita yekutamba takunaka nemari yekunze uku ndo yavadonesa. Nyaya vakaita yekubvisa mari USD wodzorera karenzi yedu. Isitisina mareserve, isitisina political confidence, ndo yavadonetsa. So zvavakazoita zvokuvhara mabhengi last week izvo, hapana akada kukwereta mumwe mari. So vanhu vakuoperatawo necash economy, hapasina malines of credit. So pasina malines of credit, munhu akutongokwidza zvinhu kuti awane mari yekuti anoorder zvinhu.
Asi Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti zvainge zvakakosha kumbomisa vemabhanga kukweretesa mari nekuti pane vamwe vainge vokanganisa upfumi nekutora mari kumabhanga vachinotengesa pamusika wemukoto. Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDenford Mutashu.
Pakaparurwa matanho akasiyana-siyana ekuedza kudzikamisa mutengo wemari yedhora rekuAmerica pamusika mutema uye nekudzikisawo kana kuteramisa inflation. Unova mutemo wangu wakarurama chaizvo wainangana nekuti ubatsire veruzhinji. Tinoona sekuti mamwe makambani vanogadzira zvinhu vakamba vadzimukirawo mitemo yakasiyana-siyana kusanganisira nemutemo wokuti kuti wewe uwane zvinhu unofanira kunge uchibhadhara madhora ekuAmerica. Kana usina madhora ekuAmerica hauwane zvinhu. Saka ndinoona kuti zvinogona kunyanya kuremera kune vaya vanoita mabhizimisi pachokwadi vatingati veformal sector.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, amai Florence Taruvinga, vanoti vashandi vave kuda kutambiriswa nemari yekuAmerica nekuti havachakwanise kurarama nemari yemunyika yavari kutambiriswa pari zvino.
tukuti mushandi nga apiwe mari yeku Amerika inova iyo irikuenderana nezvirikuendeka mumarket. Ukatarisa ma government institutions akutotaura iwo kuti kana uchida passport unobhadhara mari yeku Amerika. Saka mushandi wemuZimbabwe anokwanisa kunge achiaccessa sei kuti atenge passport, ange ane passport iye achitambira mari isingakwane kuti ange achibhadhara passport.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kutaurirana nevashandi.
Tinenge tichida kuti pagare pane taurirano pakati pehurumende nevashandi. Vanhu vachionesana kuti zvinofamira sei. Sehurumende isu takatsidzira kuti tirambe dzitare tachiona kuti zvidzo zvatingaita kuti tigadzirise nyaya iko.
Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hapana kudzokera shure panyaya yekushandisa dhora remunyika, kunyange hazvo vachiti vanhu vanokwanisawo kushandisa dhora remuAmerica. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 5494. Vanhu zana nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 173, vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana, kana kuti 4.4 million vabaiwa nhomba yeCovid-19 kaviri. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru nhomba yeCovid-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba sezvo chirwere cheCovid-19 chichipararira zvakanyanya munguva yechando, uye South Africa yakavakidzana neZimbabwe iri kunzi yatopinda mukupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kechishanu, kana kuti fifth wave. Vanhu vanodarika chiuru zana, kana kuti 100,000, vafa munyika yeSouth Africa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru munyaya dzekurwisa denda reCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Tiri kuti mhuri yeZimbabwe, chikonzero chiri kuita kuti muone nhamba dzedu dzichidzika maererano vari kushayika neCovid nezvakadaro, ndechekuti tanga tabayira vanhu vakawanda, taita zvakawanda-wanda, iye anonzi response, zvabatsira kuti tinge tapatiri pano. Asi kahama neshamwari, chirwere chatisati chapera. Saka zvinoreva kuti ngatirambe takangoshinga, ngatirambe tiri anonzi vigilant, tibayiwe tese kana kuti wakawanda-wanda, kuti chisazodzoke nerukasha.
Totarisa iwo kubayawo vana, makuita here miongororo yekuti vari pasi pemakore gumi nemaviri vange vachibayiwawo nhomba iyi? Tiri kuona kune dzimwe nyika vanenge vari kutanga kuitawo zvirongwa izvi.
Isu tagara tichida kubayira munhu wese kuti adi apiwe yatinoti protection. Asika sekutaura kwetagara tichingoita kuti isu chirongwa chedu, response yedu inotungamirwa neye yatinoti science. Saka vanogadzira mavaccine acho kana wasati watipawa magwaro, maclinical trials amenyatsotigusa kuti pane wana ari 11 years and below ndavabayirwewo nematype emavaccine etinawo, tinenge takangomira tichingomhanya nendima ye12 years and above watina, nekuti iwawo tine magwaro acho akanyonyatsoongororwa nemedicines control authority yedu nana WHO achikwanisa kuti hazvechokwadi vanogona kubayiwawo.
Pane vamwe vana vanga vasati vabayiwa nhomba iyoyi, zvii zvamuri kukurudzira vabereki kuti vaitewo?
Tiri kuvakurudzira wese kuti regai vana vabayiwe, wadi waprotektwe, nekuti mapediatricians edu kana kuti vana chiremba wevana ndiwo wakatotitaurira, ndiwo wakanyatsoongorora idzo sainzi dzetiri kutaura idzodzo, kana kuti tsvakiridzo dzakaitwa nima manufacturer kana vanogadzira mavaccine wakatitaura kuti zvechokwadi bairaiwa nawari 12 years and above. Ndo zvakare vakatitaura kuti kana patakatanga takatichiona wana wasinganyatsobatwa nechirwere ichi, asi pako nanhamba dzedu dzaakutanga kukwira zvichireva kuti vanofanirwa kuti vatobayiwawo.
Mukuru munyaya dzekurwisa denda recovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Ipo zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuNigeria ratongera rufu chizvarwa chekuDenmark Peter Nielsen mushure mekubatwa nemhosva yekuponda mudzimai wake nemwanasikana muna 2018. Mutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda vataura nhasi mudare reUkraine vachiva mutungamiri wenyika wekutanga kuita izvi kubva Ukraine zvayatanga kurwiswa neRussia. Poland ine vapoteri vekuUkraine vanosvika mamiriyoni maviri. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa ongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations reUNICEF iri kuratidza iyo kuti vana vanosvika vana vaviri pavatatu vega vega muZimbabwe vanosangana nemhirizhonga, uye vana vaviri pavatatu zvikuru vanasikana vanobatwa chibharo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro negurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavima.
Gwaro hanzati ndariona vazuru, asi tinoziva kuti takaita nguva yakareba vana vasingaendi kuchikoro vari mudzimba. Chatinoziva ndechekuti nguva iyoyo ivhen takatarisana nemhirizhonga inoitika pakati pevarume nevakadzi, tinonzwa kuti mhirizhonga dzakaitika dzakanga dzakati wandei nekwanisana kuti vanhu vakanga vari mudzimba zvirongwa zvekudzivirira COVID-19. Saka chinhu chinogona kunge chakaitika chichatora nguva yekutarisa gwaro iroro, asi tinotenda zvikuru kuti iko zvino zvikoro zvakavhurwa, vana vakuenda kuchikoro. Saka zvichatibatsira kuti vana vanenge vave vachipedza nguva yakati vari muchikoro pane kuti vange vari kumba. Kuveko kumba munguva vabereki vasiko kunoita kuti mikana yekuti vana vashungurudzike nekumbunikidzwa iwande. Saka izvozvo tinofarira kuti vana vari kuzvikoro.
Saka bazi renyu munoshanda sei nemamwe mapazi ehurumende kuti muchengetedze kodzero dzevana?
Chokutanga mazvino chekuti isu tinotarisa kuti tine zvirongwa zvinopa vana mikana yekufoma vachinge vaita maprogresi. Ine inonzi Childline yatinosevenza nayo ine manhamba anogona kufonwa nevana vachitaura kuti kuno kwaitika dambudziko rakati kana kuti kunangoitika dambudziko rakati rinokanganisa kodzero dzevana. Isu kana tichinge tawana mari dzakaita seidzodzo, vanhu vari mumadistricts edu esocial development vanokwanisa kuinda vachinoona kuti zvinhu zvakamira sei vachiita tambudziko dzavo. Kana tichikonzera kuti vana ivavo vabviswe ipapo panzvimbo idzodzo, vanobva vabviswa votoenda atinoti masefiti anoadhiniswa nedepartment resocial development. Ndo zviri direct nyaya dzinenge dzaitika. Vanhu vedu vari mudepartment iroro vanodzitsvagurudza. Kana zvichiita kuti vanhu vasungiswe nepamusanakazi nezvavanenge vaita kuvana vanhu vaiva vanosungwa. Then muzoona zvimwe, pane zvimwe zvizhinji zvatinoita izvi zvinoita kuti tidzivirire kushungurudzwa kwevana. Mukatarisa even programu yatinoita yebinia ndeyekubatsira vana vari mumafamilies asingakwanisi kubhadhara school fees kuti vabhadhe school fees vagoenda kuchikoro. Kodzero dzavo dzechikoro nedzimwe kodzero dzakawanda kuti dzichengetedzwe. Asi zvinenge zvava zvakare kurijusa machances ekuti vanomirikidzwa vari kumba vasina vabereki, maybe vabereki vanenge vari kumwe kwavanenge vachitevedza asi vanhu vari kumba vari voga. Saka nyaya yekuendesa vana kuchikoro yakakosha. Tine zvakare maprograms atinoita anopa mhuri inenge isina nyatsogona kuzvimiririra mari dzekuti vawane chauviri.
Asi mari inokwana here? Nekuti UNICEF tiri kunzwa iri kukurudzira kuti pawedzerwe mari pazvirongwa zvakadai sezvamuri kutaura izvi. Muri kukwanisa here kuona mari dzamuri kuda kubva kubhajeti?
Hongu, mari dzinofanira kuti dziwande. Mari dzino tiri kufara nenyaya yepi inosapota vana kuti vaende kuchikoro. Inoziva rapera mcheri 2020 yaisapota vana vanoita 450,000. Gore rakapera takasvika pa1 million. Gore rino tiri kusvika pa1.5 million.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare kuEquatorial Guinea. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi vatereri vanotipa pfungwa dzavo pamusoro pekuti sei Mwari ane masimba ose asina kungoregerera vanhu pasina kuteuka kweropa. Ngatitange nekunzwa mashoko kubva kuna Colin Nyamunda ari kuSouth Africa.
Tutenda nemurume uyo apindura mubvunzo kuti sei Mwari vasina kungotiregerera zvezvedu pasina kushandiswa mhaka yeropa. Nini ndapindurikawo endeyo vabva vati pavhesi yekuti ndiani angapikisa Mwari? Ndiani angati Mwari muri kuitii? Ndiani angapikisa uchenjeri hwaMwari? Chokwadi, ende vazopedzisira vachiti zvimwe tichazozvizwisisa pamberi. Ichokwadi, ndichinomi inoti zvakavanzika ndezvaJehovha, zviri pachena ndezvedu nevana venyu, ndizvenyu nevana venyu. Ichokwadi, zvimwe tichazozvizwisisa pamberi, izvezvo hatingakwanisi kuzvizwisisa zvose. Ichokwadi, zvangofanira kubvunza kuti baba makandibereka sei? Uchazozvizwisisawo kana wakura. Ichokwadi, tichazvizwisisa pamberi ipapo. Ndinotenda zvose.
Madzibaba Munya vari kuWaterfalls kuHarare vane mashoko avowo.
Ini sekuona kwangu nekunzwisisa, pane zvinhu zviviri kuro zvitatu zviri pakufa kwaJesu. Chekutanga, Mwari vakada kuratidza ukukutu hwemwoyo yevanhu, kukutu hwemwoyo yedu. Chechipiri, vakada kupa muenzaniso wemuraramiro. Dai Jesu vakanga vasina kufa, kana dai vanhu vaisatendera kuti Mwari variko uye Mwari vanoregerera. Saka kufa kwakaita Jesu, ende handingati Jesu akafa, ndava Jesu akafa wakamuka. Jesu mupenyu, Jesu andorarama ariko, Mwari variko. Saka chaiye nguwa nzira yekuti vanhu vaone muraramiro watinokwanisa kuita nevanhu. Tava vanhu tinotadzirwa kana ndatadzirwa nichada kudziwa asi Jesu aisadziwa chakaipa nechakaipa. Saka yainguwa nzira yekuratidza vanhu kuti vagutsikane vaone muraramiro wakanaka wechiKristu. Uye waida kuti vanhu muone hukukutu hwemwoyo yevanhu kuti unokwanisa kuwerera munhu asina mhaka. Uye matirimu zvinhu zviri kutoraramika. Kune vamwe vanhu vari kutorowerera vamwe vanhu vasina namhosva. Asi isu kana tarowererwa ngatisadzivei chinova chiratidzo chakaitwa namambo wedu Jesu Kristu. Jesu mupenyu. Saka Mwari vaingoratidza chete vaiva muono ende zvinhu zvanga zvakataurwa zvanga zvakungosadziswa.
Tochipedzisa chirongwa chedu tichinzwa kubva kuna mufundisi Daniel Hlongwani vari kuMozambique.
Kurasikwa kweropa kunotichenesa pazvitadzo zvese. Saka bhuku yavaHebheru ichitaura kuti kunze kweropa hatigoni kuregererwa. Kukashaikwa ropa hakuna kucheneswa. Iyo inonzi sanctification. Tinocheneswa tose kuburikidzwa neropa. Saka zvinokosha vateereri kuti vanzwisise kuti kukosha kweupenyu hwomunhu kuri muropa. Ndiyo saka Bhaibheri rinotaura pamusoro kwekukosha kweropa kunokwana 700 vachitaura kukosha kweropa. Bhuku yaLeviticus 17:11 inotaura kukosha kweropa nemamwe magwaro anoratidza ropa raJesu kukosha kwaro vana Mateo 23:27 inotiratidza kuti ropa rinokosha. Mukaenda muna bhuku yaRuka inotaura pamusoro peropa. Tikaverenga muna bhuku yaExoda chapter 12:13 and 22 inotaura kukosha kweropa. Tikaenda zvekare kutsamba dzaJohn chapter 1:7-9 inongoratidza kukosha kweropa. Saka ndinoda kuti vateereri vazive kuti nyaya yekuti Mwari vaite kuti kumukuregererwa kwomunhu kuve muropa nyaya yekuti zvinokosha kusokora Mwari, chinokosha iropa, chinokosha iropa. Kuregererwa kwamunhu hakugoni kuregererwa kusina ropa. Mwari ngavati ropa fadzi, tatenda.
Awo mashoko anotisvitsa pamagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana mashoko echitendero amunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Uye ndirodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, chikwata cheManchester City chasimudza mukombe weEnglish Premier Soccer League mushure mekukunda Aston Villa 3-2. Chikwata ichi chapedza makundano aya chiine mapoints makumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 93, chichiteverwa neLiverpool iyo yarovawo Wolves 3-1 iine mapoints makumi mapfumbamwe nemaviri. Pane mimwe mitambo yatambwa nhasi: Crystal Palace 1 Manchester United 0, Arsenal 5 Everton 1, Chelsea 2 Watford 1, Leicester City 4 Southampton 1, Brentford 1 Leeds United 2, Newcastle 2 Burnley 1, Norwich yarwayo 5-0 ne Tottenham. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka manheru ano vakananga kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru, ZCTU ichiti vashandi ngavatambiriswe nemadhora ekuAmerica. Vanhu vashanu vakashaya nechirwere cheCovid-19 nezuro, icho chadzokawo zvine mutsindo kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika.